Nedambudziko rakaitika kuchiteshicho hwange pastation chinova chiri jira reta rakati kurei. Saka ndiko kushombekana kwemagetsi kuri kuonekwa nemakastoma edu kuchitaridzira iko kuti loadshedding inenge yapedzerei. Tinoonawozve kuti maimports edu magetsi edu anobva kunze haana kuwedzera. Saka loadshedding yedu ine mastage mairi, pane yekutanga inoita makuseni nemanheru kuzoita yatinoti stage 2 inotanga makuseni kusvika 10 manheru. Saka nekufa kwemichina uyu loadshedding yedu yepari zvino iri pastage 2.
Saka gwenya iri riri kugadzirwa here? Zviri kufamba sei?
Gwenya iri riri kugadzirwa, tinotarisira kuti panguva maoro anhasi gwenya iri rinenge radzoka, vava kukwanisa kupa vanhu makastoma edu magetsi kubva kuma8 o'clock dzemanheru.
Pane vamwe vari kuchema chema kuti dzimwe nzvimbo dzakaita sezvipatara dzinenge dziri kumbodzimwawo magetsi zvakukanganisa vanhu ikoko. Zviri kufamba sei? Hadzisi nzvimbo here dzisingafaniri kudzimwa magetsi idzi?
Kambani yezvese ine urongwa hwekuti haidzimi zvipatara, haidzimi panopambirwa mvura, haidzimi maairport nemawater pumping nepane zvinochengetedza nyika ino. Izvozvo zviri kuitika. Ndinofunga kuti ari kutaurwa aya haasi mageneral hospital, nekuti kana tine dambudziko tinospeya mageneral hospital chete, hatizonge tichitarisa makliniki. Nekuti madziro kwakaita magetsi, tambo dzacho hakuna kunge kuine pfungwa dzekuti magetsi anezenge achienda. Saka tambo dzacho dzinenge dzisinge dziri mumisha yatinogara, tambo dzacho dzinenge dziti patinodzima misha iyoyo magetsi anoenda kumakliniki akaita saizvozvo.
Vari kutaura ava ndevekumarondera general hospital, vari kuti magetsi ari kupota achienda ikoko.
Zvinoitika ndezvekuti ichi kesi inofanira kutariswa kunzi yakamira sei, nekuti manetwork edu akati kurei. Kunoitikawo dambudziko rekuti magetsi anofa, anonzi matechnical faults, pano kuvanga pane chimwe chinhu chinenge chapa chinoda kuti chigadzire. Tokurudzira vese vane macritical installations kuti vakanga vaita dambudziko rakaita sairoro vange vachifonera zvinoita kuti tigone kuti tichibatsirana kuti tinge tichidzosa magetsi nokuaika, nekuti zvezvesa ine yatinoti breakload, nzvimbo dzisingafaniri kunge dzichidzima magetsi, idzo zvadzo